Zimbabwe nasi yacherechedza zuva reutano iro rinocherechedzwa musi wa7 kubvumbi pasi rese veruzhinji vachichema-chema nekusawana kodzero yeutano. Vachitaura mushure menhemberero idzi, mukuru wechitungidza Residence Trust amai Alice Kuvea vati kodzero yeutano iri kumbunyikidzwa, izvo zviri kuita kuti varombo varasikirwe neupenyu nguva isina kukwana.
Unoona kuti muchitungidza General Hospital mumaclinics munhu after abhadhara mari yake anonzi atenge zvinhu zvese kubva kubhandeji kutsono kumishonga. Saka zvekunzi pane universal access to health dai vatombozvigadzirisa, kunyanya Minister of Health ne World Health Organization dai vapindira mazviri, nekuti kune vanhu vazhinji vari kuparara nekuda kwekushaya kwekuti anenge asina aiwana $10 kuti azoona mari yekutenga mishonga, azoona mari yemubhedha, azoona mari yezvese zvinenge zvichidiwa, nekuti aparende hapana kana chinopuwa. Watobhadhara $10 iyoyo wavonzitenga kubva chekutanga chichadiwa pauchapuwa paucharaswa pamubhedha kusvika chekupedzisira.
Amai Kuvea vati muzvipatara zvehurumende varwere vari kutengeswa zvese zvingadiwa pakurapwa. Amai Plaxedes Savengwa vati pamusoro pezvipatara zvisina zvikwanisiro veruzhinji havachakoshesi utsanana, izvo zvinodzikisa utano hwevanhu. Amai Tavengwa vatiwo vanofanirwa kusimudzira utano munzvimbo dzinogara veruzhinji vakaita semakanzuru vari kuisawo utano hwevanhu parumananzombe.
Ndinofunga munongoona kana zvinoitika kana maareas matinogara vanhu havachakoshesa kurasa marara panzvimbo dzaanofanira kuti arasirwe, ende zvichibvira nevanofanira kunge vachibatsira kuti utano hwacho husumukire. Zvakaita mune Maharare tine city council iyoyo inofanira kunge ichiona kuti utano hwehwadi hwasumukira, vakabatsana necity health department, because like iye zvinezvi mabhini haawanikwe, haaraswe, vanhu vanongodira marara pese pese. Mvura dziri kunwiwa nevanhu chaizvo, vanhu vari kunwa mvura dzemumugodhi isingaoneki kuti mugodhi iyi mvura dziri kubudamo dzakanaka here kana kuti kwete. Iyo mvura chaiyo inobva ikoko kunobva mvura yatinonwa muno muHarare haina chibve. Kana dai ukavhurira pahembe unoona hembe ichisvuka. Ndakazviona zvichiitika izvozvo. Saka utizive kuti utano hwedu huchanyatsosumukira here.
Vanga vakamirira sangano reWorld Health Organization Dr. Prebo Barango vati zvakakosha kuti vezvematongerwo enyika vakoshese utano. VaBarango vatiwo kubvisa mari inobhadharwa muzvipatara kunogona kubatsira zvakanyanya kuti veruzhinji vawane kodzero yeutano.
Utungamiri hwezvematongerwo enyika hwakarongeka uye hune chido hwakakosha mukusimudzira kodzero yeutano. Zvakakosha kuisawo mari yakakwana kune zveutano kuti munhu wese awane utano hwakanaka. Nyika dzakadai seBurkina Faso, Burundi, Ghana, Liberia, Senegal neUganda dzinoratidza kuti kubvisa mari inobhadharwa muzvipatara zvehurumende kunobatsira kusimudzira kodzero yezveutano.
Nyanzvi yezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshkia Manangazira vati hazvikwanisiki kuti zvipatara zvehurumende zvirape vanhu vese pachena, sezvo izvi zvichizokonzera kusavapo kwezvekurapisa zvakakwana.
Tinofara kana vanhu vazhinji vachikwanisa kuuya kuzvipatara, asi kana vauya ngavawane that highest quality of care inoenderana nemission statement yeministry of health, inoenderana neconstitutional provision iyo yakuti health care service is a right to Zimbabweans. Saka tingangoti huyai nese free, asi vosvikoswera vari pahospital vakamirira vashandi vashoma-shoma, povoonekwa hatina mishonga yacho. Saka zvinoda kuti zviringaniswe. Ehe, kune vamwe vatori prepaid vane health insurance yavo. Tinoona maattempts mazhinji ekuti zvipatara zvedu zvisaclaime mari idzodzo. Saka zvinodzikisira utano hwacho, zvinodzikisira quality of health.
Dr. Manangazira vatiwo Zimbabwe ine zvipingaidzo zvakawanda munyaya dzeutano. Vakurudzira kuti Zimbabwe isarambe yakatarisira vabatsiri kuti isimudzire utano munyika.
Tinofara kana vanhu vazhinji vachikwanisa kuuya kuzvipatara, asi kana vauya ngavawane that highest quality of care inoenderana nemission statement yeministry of health, inoenderana neconstitutional provision iyo yakuti The healthcare service is a right to Zimbabweans. Saka tinangoti huyai mese free asi voskoskera vari pahospital vakamirira vashandi vashoma shoma povoonekwa hatina mishonga yacho. Saka zvinoda kuti zviringaniswehe. Kune vamwe vatori prepaid vane health insurance yavo. Tinoona maattempts mazhinji ekuti zvipatara zvedu zvisaclaimi mari idzodzo. Saka zvinodzikisira utano hwacho, zvinodzikisira quality of health.
Zuva reutano gore rino rakacherechedzwa pasi pedingindira rekuti universal health coverage, everyone everywhere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.